Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7, Live Talk, the Women's Roundtable, coming to you live from the Voice of America in Washington. I'm your host, Sithandekile Mhlanga, and today you will be looking at COVID-related issues to begin with, and then later on we'll transition to the issues affecting women. We have several women's rights gurus with us here who tell us about their projects and what they are doing back home.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from my home due to COVID-19, the coronavirus pandemic, this Thursday, September the 24th, 2020, where the Minister of Health in Zimbabwe has actually released figures as of last night. They said the number of COVID-19 positive cases in Zimbabwe currently stand at 7,725, with 6,007 what we would call COVID-19 survivors. And at the moment, on the death front, we're looking at 227 deaths as of last night, sir.
Right. And we also have 6,007 recoveries, Marv, which is...
And when we look on the international scale, globally, currently there are 31 million cases of COVID-19 positive cases. This is according to Johns Hopkins University here in the United States, and we're looking at 974,000 deaths. We're nearing the 1 million mark. And United States, currently we have 6 million people, above 6 million people that have COVID-19 with 210,000 deaths. And here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, we have 15,000 confirmed cases of COVID-19. And 621 deaths. And, you know, the world continues. As we saw also at the United Nations, the U.S. President Donald Trump actually coming up and castigating China for having, for having spearheaded this COVID-19 situation. But we saw also the leader of China, Xi, saying that he didn't want to get into a war of words with the U.S. president. So these are some of the issues that have been developing. We currently have the U.S., the United Nations General Assembly here in New York, and President Emmerson Mnangagwa of Zimbabwe is expected to speak tonight, according to what we have here. And most people are saying they expect him to be looking at the sanctions issue and other issues in Zimbabwe.
Yebo-ke, siyabonga kulabo abasanda ukusixhuma-ke namhlanje. Namhla-ke sihlafuna-ke udaba lona lolu oluphathelane lokwenzakala emhlabeni jikelele nelizweni. Okwamanje-ke siqalisa-ke ngalo-ke igcikwane le-COVID-19. Sinanzelela ukuthi kwele Zimbabwe sokunabantu abakhulu amabili lasikhombisa, 227 asebebulewe ligciwane leli selokhu laqalisayo. Labazinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili lanhlanu, 7,725 asebahlaselwa yileli gciwane. Kodwa phela basila abaningi balabo kuleli igciwane abayi 6,007. Sibona njalo ukuthi ugatsha olubona ngezempilakahle luthi izolo nje bekulaka izolo bekule 14 ichumi lane ababelomkhuhlane lokwabhubha oyedwa. Yikho-ke lokho kulokho kukhweza amanani. Ye, besithinje sibichathekele kokwenzakala ku-COVID. Kodwa kwakhathesi-ke okunye sizaxoxa ngakho njalo. Sizakhuluma-ke ngokuphathelane labesifazane. Silabesifazane lapho abenza imisebenzi emihle ngokuphathelane nempilakahle yabantu, sizeshwa-ke ngabo ukuthi kuyini kahle-kahle abakwenzayo. Sibona njalo ukuthi kwezombusazwe kuningi okwenzakala ekhaya. Sibonile ukuthi abantu iziphathamandla ze-MDC ezimbili kwehlulekile ukuthi icala lalo zithethwe emthethwandaba. Sabona njalo kodwa ukuthi esinye isiphathamandla se-MDC, uNkosazana Joanna Mamombe, kuthiwe abuyiselwe njalo ejele lapho azabe ehlolisiswa khona ukuthi ngempela yini engabe bulawa ngumkhuhlane wengqondo. Kodwa abanye bayathi ibandla lakhe liyakusola lokhu lithi ngoba wayevele esekhululiwe ngemali yesibambiso e-Bay. Sabona njalo lo mnumzana Jacob Mafume umeya uyararo sekhethiwe idalile high court ukuthi hayi kabuyele angakhutshwa ukuba kulesi sikhundla kwakuyiselwa njalo ukhansila wakobulawayo kuwa 24 umnumzana Arnold Batsivai kwakuyiselwa njalo nomunye oyimutare idalile high court nabo siyakwazi ukuthi omafumeke yena wamanyana le-MTC Alliance kubandla le-PDP ngabona yena-ke kabizeki njengabanye labo abanye sebabizekayo. Hhayi kuningi-ke okwenzakalayo siyananzelela lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakukhangelela ukuthi akhulume namhla emhlanganweni ye-United Nations General Assembly osaqhubeka-ke khonapha abaningi bathi kukhangele ukuthi akhulume ngama-sanctions. Hhayi lizasibonela-ke lokhu thina okwakathesi-ke sizaqala-ke sikhulume labesifazana esilabo lapha. Oqala-ke esilaye umhlonipha wethu nguye-ke umsazana Isabel Dlamini. Uzasitshela-ke yena ukuthi inhlanganiso yakhe ngena ungaqhubeka-ke Dlamini.
Siyalibingelela zihlobo, ibizo lami ngu-Judith Isabel Dlamini. Mina ngikhokhela inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Nalapha komzini wakithi engiwe Bradford ngiyasebenza labonkosikazi ababe bebalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala, abanye babezithwele bengala lapho okulala kungela furniture ngoba kuyabanda kule ndawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla, yumsebenzi engiwenza ukulapha kwele Britain.
Okay, manje kulula njani uncedise laba bantu wena osebritain bona besizuba?
Bengiqale ngakhuluma ngabalapha eBritain. Abasekhaya engihambancedisa abaningi. Ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanjena ngincedisa umama wanzalayo, nguye engimncedisayo ngoba sonke nomama kufanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanjena ngiyayakhela umama indlu ngimgebhela lesibhorane ukuthi abe lamanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafelakazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS basala bafikela abafalakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo, ubathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Yebo-ke siyabona ukuthi uncedisa ngezicathulo nefenisha lapho konke. Ukuthatha ngaphi
lapha i-containers ikhokhela ibandla lelithi International Connection. Ngimfundisi lapha eBritain, abantu bayadonate izinto benisengizithumele e-Africa ezinginikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe.
Hayi kuhle, kuso abantu bayadonateningokuningi ba
ye amangisa adonate ayi bayadonate.
Kulula ke ukuthi zifundekhaya abantu
zilula but uyabuyabhadala, ziyabhadalela.
Ye, kodwa bona abantu bayenelisa ukunikeza ngobuningi babo.
Ye, abantu bayanikeza kulelinye ibandla endikhokhela eZimbabwean Community Group. Siyancedisa nxa umuntu eshonile ngoba kunjena kathe sibe kulabantu abaningi abashonileyo nge-corona. Silapho-ke siyaqoqa izimali sincedisa abantu laba babe befelwe ekhaya. Abantu bayanikela, sibili bayanikela.
Ngakho la kathe sibe-coronavirus abantu kuthi ukuthi bayingcwatshwa
ngasekhaya, siqoqanise imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane sizame khona ukuthi singancedisa kwesingane eso sikuncedisa, but abantu bayapha sibi.
Khona lapho-ke njengomfundisi abantu ngathi liphila njani khona ngaphuthi ababuya ngabeZimbabwe kumbe baningi
ngaba ngumhlaba jikelele baningi abantu ababuya baningi aso maZimbabwe kuphela
hayi
maso kuya ngokuncedisana baba muhlabezu nxa sesincedisana njenge-community singuhlabezu but kule Zimbabwe community group abayibo ababeshayela abantu beZimbabwe nxa kujiwa but abantu nxa bebuya enkonzweni babuya bebambeni nje bonke babuya abantu abehlukeneyo
yebo hayi sizabuyela futhi kodwa kwakhathesi singathanda ukuthi sinyushele ivolume yakho phansi nanxa kule-radio evuliweyo uyise phansi kwenzela ukuthi kungabi nenkinga sizabuya uhlale khona hayi
lokhe ngilisele futhi
iye phansi mbinja hayi kulungi sesizabuya Right, today, Mava, we have Judith Isabel Dlamini of the International Connection and Zimbabwe Community Group, the organization in the UK there. They help the Zimbabweans with many things. She's also a pastor at her church, so she gets many donations there in the form of furniture or shoes to distribute to their back home, to orphans, to widows, and other vulnerable groups.
Ai wakunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro nhasi musi wechina kudai September 24, 2020 pachirongwa chedu chemadzimai apo nhasi tiri kutarisa isu pamusoro pedenda recovid-19 tichitarisa zvakare zvimwe zviri kuitika munyika panguva ino zvingave zviri zvematongerwo enyika nezvimwewo panyaya iyoyi yecovid-19 pari zvino pasi rose pane vanhu 31 million vabatwa ivo nedenda irori recovid-19 974,000 vakawanikwa ivo vachishaya muno muamerica mune vanhu 6.9 million vabatwa nedenda irori recovid-19 201,000 vakawanikwa ivo vachishaya uyezve pamusoro pedenda irori recovid-19 tiri kutotepfenyura tiri kumba pari zvino saka toda kuzivisa kuti chirongwa ichi tiri kuchibika tiri kumba uyezve hachisi live asi panguva yamunozoona chirongwa ichi zvimwe zvatiri kukupai pari zvino zvinogona kunge zvasanduka bazi rezveutano muZimbabwe rinozivisa kuti pane vanhu 7,725 munyika vabatwa necovid-19 pari zvino uyezve pavanhu ava pane vanhu 6,007 vawanikwa ivo vachibatwa necovid-19 asi vachikwanisa kuikunda kwozouya vanhu vanosvika 227 vawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri recovid-19 saka tichange tiri kukurukura zviri kubatwa nemadzimai panguva ino yecovid-19 tichitarisa zvakare pane zviri kuitika munyaya yezvematongerwo enyika apo nhasi taona isu mudare weHarare West muzvare Johana Mamombe vachinzi nedare vadzokere zvakare muchizarira kuti vaongororwe kuti nyaya yavari kutaura kuti vari kurwara iongororwe asi vachiitwa izvi vari kuchizarira muzvare Mamombe vanga vari kuti ivo havasi kunzwa zvakanaka uyezve vari kunzwa ivo yavari kuti mental health issue inoreva kuti kurwara nepfungwa saka ndozvekunzi ngavaende vaongororwe vari muchizarira tichitarisa zvakare kuti imo muno muamerica pari zvino munew york mune musangano mukuru weUnited Nations General Assembly umo tinoona kuti vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana vari kutaura vari pazvivhiti-vhiti nhasi kuri kutarisirwa kuti mutungamiri wezimbabwe vaemarson munangagwa vachange vari kutaura pamusangano uyu vazhinji vari kutarisira kuti vamunangagwa vachataura pamusoro penyaya yenhaurwa dzemasanctions nezvimwewo totarisa zvakare kuti mutungamiri weamerica vadonald trump vakatataura nezuro vachitaura ivo panyaya yechirwere checovid-19 vachishora nyika yechina kuti ndo ingange iri iyo yakakwanisa kunge ichiunza denda iri asi takaonawo kuti mutungamiri wechina vazhi havana kunge vakataura ivo kuti vakange vasiri kuda kuti vakandira nemakobvu nematete navatrump saka tange tiri kufonera munyarikano wedu wekutanga kuti tinzwe kuti kwavari ikoko kwakamira sei panyaya yezviri kuitika uyezve kuti zvii zvavari kutarisana nazvo vane maprojects api avari kuita pari zvino alo mai Lucy Ndongwe Chikore mave pachirongwa mungatitsanangurirwo kuti maprojects api amuri kubata muzimbabwe panguva ino yecovid-19
Okay. Muzimbabwe parizvino tine vasikana vatinoshanda navo kuchimani mani. Vamwe vacho vakarasikirwa nevabereki munguva yecyclone idai. Asi munguva yecorona inei panyerera idzodzi tinowanikwa tichivatsvagira zvekudya. Tinowanikwa zvakare right now tiri kutsvaga nzira dzekuvadzidzisa kuzvidzivirira kudenda recorona. Pazvikoro zvakanga zvakavharwa. Organization yandinoshanda nayo MTC Educated Girl Inc. Vakati takakwanisa kunge tichisona maface mask. Tikabva kuzvikoro zvikoro zviviri primary nesecondary kuti macandidate classes pavachazenge vachidzokera sezvo takanzwa hurumende yakaannounsa kuti musi wa28 magrade 7 maform 4 ne6 ngavadzokere muchikoro. Vana vakwanise kunge vaine maface mask kuti vakwanise kuzvidzivirira kudenda irori zvakare nevadzidzisi. Kwozoita munharaunda takakwanisa kunge tichiti donata free maface mask iwawo zvakare kuti mavendors nevamwe vasingakwanisi kunge vainavo nevana vadiki vakwanisi kunge vachiwana maface mask for free so kuti vazvidzivirire padenda.
Tinoona zvakare munoshanda nemwana wenyu wechidiki. Mwana uyu anonzani uyezve mabasa api ari kubata pari zvino? Ane makore mangani?
Homu ndinoshanda nemwana sana wangu ndiye akatanga organization iyo inonzi MTC Educate a Girl Inc. Zita rake anonzi Maka Chikowero. Pari zvino ane makore 15 ari kuhigh school. Ndiye akatanga initiative yekuti ndoda kuwanikwa ndichidzidzisa nherera zvendabe ndisataura nezvazvo. Akazoti zvakare nekuti anotamba bhora uye anoswima competitively. Saka akati inini ndinoda kuti vasikana sezvo mutambo wekutamba soka iri sport yanga iri mainly known for vanakomana. Ndikuda kuti vasikana vatambawo chibhora sezvandinoita. Saka akakwanisa kunge achi unganidza zvinhu zvokutambisa bhora zvakafanana nemauniforms, zvakafanana nemasoka boots, zvakafanana nemabhora acho chaiwo, zvakakwanisa kunge zvichibhenefita over 70 vasikana zvichitumira kuZimbabwe. Saka pari zvino nenyaya yekuti kuchine denda recorona vana kuti vatambe mitambo yenhabvu zvichiri kuti nesei, vari kuwanikwa zvavo vachimbouya vachimbogara pasi nana mbuya utano vemunharaunda. Ito platform iri kuwanikwa iri safe space yakakreatwa neye mwanasikana wangu.
Totarisa zvakare kuti munguva yapfuura takamboona muchipindawo kumisangano mikuru yeUnited Nations yemadzimai, uyezve iro vhiki rino muzuva ranhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuUnited Nations General Assembly kuunga uko, asi iri kuitirwa pachivhitivhiti nenyaya yeCOVID-19. Munoona kunge vachataura nezvei?
Chishuviro changu changa chiri chekuti dai vaitari vaitaura zvakanyanya nekuchengetedza kwevanasikana. Nekuti tiri kuona denda reCOVID-19 vana vakawanda zvakanyanya zvikuru sei kumaruva. Vabereki nekuti havachakwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro, havachakwanisa kuvapa chikafu. Vamwe vatakaona vana vakawanda zvakanyanya vachiwanikwa vachibata nhumbu, vamwe vacho vakawanikwa vachirorwa. Saka ndaifunga kuti dai mutungamiriro wenyika aikwanisa kuwanikwa achitaura on how he promises to protect the girl child munyika yedu yeZimbabwe. Nekuti chii chakatikoshera zvakanyanya tikasimudza vanasikana tasimudza nyika. Kugotarisa zvakare nyaya yeinhautedeivari dai vaikwanisa zvakare kunge vachitaura on how he promises to deliver the healthcare proper healthcare, because tirikuwanikwa vamwe vari kungosangana vachibatwa nechirwere ichochi, vamwe vachizongoerekana vafa pasasingatozivi kuti vanacho vakana kuti vachibata kana tozoziva pave paya asi vasangana nevanhu vakawanda. Saka tikuda nyaya dzecontact tracing nezvakadero. So handinyatsoziva zvangu kuti vachasimudza nyaya ipi, but zvakati koshera isi vanhu vanomirira vanasikana nemadzimai ndizvozvo zvekudaira ikwanisa kunge vachienda vachino adresa kuunga ikoko.
Okay, maybe in English, if I can just ask that from at the moment, what would you think the president should be talking about at this UNGA General Assembly regarding women and girls?
My wish is for him to speak extensively on how he promises to safeguard the women and girls in his country, and also how he can mitigate in terms of issues of child marriages. Because when it comes to Zimbabwe, we have beautiful laws that talk about girl, about children and girl children in particular. But we find that we lack extensively on implementation. So I would love for him to really tell us on how we can. Also, we talk about violence against women. Those are the issues that really matter to most women's organizations in Zimbabwe. So I wish he could speak extensively about it. And also how he can address the issues of COVID-19 in terms of the delivery of the healthcare system, because we find that these issues, especially this disease, affect women disproportionately. We have women in poverty right now. So I don't know how you can really phrase it or frame it, but it is the wish of many women and in different organizations that we tackle that with honesty.
Thank you so much. Please stay on the line. We'll come back to you. So we are hearing there from Lucy Ndongwe Chikore, who is also, she has her own organization with her daughter where they are working with children in Zimbabwe during this COVID-19 era. But she was just talking about women and their, what they are hoping that President Emmerson Mnangagwa will be able to address today when he actually addresses at the United Nations General Assembly, UNGA, a star.
Yabake lapha sisizwa ukuthi omunye umhlonishwa wethu wesilayi lapha umfosikazi Lucy Chikore bekhuluma ke ngenhlanganiso yakhe ayenzayo ke le ndodakazi yakhe lokuthi bakhangelele ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nxa ikhuluma namhlanje emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Bona phela bekufanele ube se-New York kodwa ngenxa ye-COVID-19 uqhutshwa ke ngomabonakude ukuthi ke akhulume ngokuphathelane lamalungelo abantu lempilakahle yabantu, kodwa phela sizwile ukuthi hayi bafuna nje ukuzikhulumela ngama-sanctions. Hayi-ke siyabonga, sizabuyela njalo kuye. Okwakathesi-ke sizabuyela kumadlamini. Madlamini kungasitshela ukuthi khona ngapho-ke kulebhilithane liphume ngokuyivakala ekhaya. Nakho kuthiwa amanzi asilela kunenge okusuphayo. Abantu abenelisi ukuziphilisa kuyini elikuzwayeni njalo linceda
ngayo. Siyazama ukuthi sincede. Yikhona sithi mina ngigebha umgodi kwenzela ukuthi umama lapha khona labo makhelwane bebe lamanzi okunatha. That's how far I cannot reach the world now, but I can reach the world around me. So siyakhuthazana ukuthi wonke abantu abalapha bezama ukuthi bencedise ekhaya. Abantu abaningi vele iba bancedisayo, bancedisa izihlobo labangani ngokudla ekhaya. Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo, but ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengala manzi kulusizi kakhulu. Silusizi kakhulu lalaba abantwana abafayo ngamanzi ayele poison. Silusizi kakhulu ngoba iZimbabwe ube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu.
Yebo-ke lapho-ke sizwa kule nhlanganiso ezinlapho ezenza kube ngcono ebantwini abasekhaya ukuthi bethenge impahla benze nokunye. Liyancedisana ngamtuni ukuthi nxa ekhona omunye ofuna ukuthola umzalo wakhe impahla, kube khona omunye ofudelivayo kumbe kubenjani ukuthi lixhumane namakhumbi ayenza lokho.
Oye ukuxhumana siyaxhumana, bakhona abanye aba uyabhadala imali lapha abantu bedeliva igrosa lekhaya. Mina yami igrosa lingithenga nganika omunye e-South Africa, nganika abanye abangani bami e-South Africa benithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njani abazali babe bevalele ezindlini bengavunye ukuthi behambe kodwa bebelokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyezidingela. So kulezi nhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla abakuthengisayo. Nalapha sibe sesifaka izimali, kubo-World Remit, kubo-Mkuru, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebe-delivele ukudla. Kulabanye laba ababe lama-business la uyafaka imali la ukudla bekuthatha ekhaya.
Yes, siyezwa njalo ukuthi ngapho esingathi awe-COVID-19 inani lawo liyaqala. Njalo sokuvalwa ningakusasethi uhamba njani lapho njalo izizalwane zezimbabwe zisehamba njani lo abantwana bahambaolo abantu sebehlezile ezindlini
kwenzakala hayi ngalesi sikhathi kuyinto engahlali abantu abahlalisekanga kahle ngoba abantwana bayahamba esikolo but i-corona iyaqansa abanye lamhlanje bathe behamba esikolweni kwathiwa begcwalisa amafomu okuthi engxenye abantwana bazakhitshwa esikolweni ngoba kukhanya i-corona iyaqansa sibili sesibuyela futhi ku-lockdown okwe-6 months.
Yes, sake sabona esikhathini sedluleyo kusiba lenani elisesiyahlengisana elezizalwane zezimbabwe ezazibulawa yi-COVID-19 abantu sebetshona nje kwesibhedlela njengoba uthi abantu bayaleeaa ukuthi behambise izidingo ekhaya sokulo mahluko yiaa
yakwakathesi besokula mehluko abantu abashonileyo so sebebalutshwana abahambile ekhaya sebebalutshwana abantu abashonayo kulakuqala. So kathe siyakhuthazana ukuthi abantu benanzelele labasebenzayo ukuthi abasebenzayo benanzelele bezinanzelele bezivalele bezivikele kuye i-corona bedle ukudla okwenalisa umzimba ngoba lakhungekela ukudla emqandweni lo ongadli ukudla okuhambelana lo mzimba uya umzimba wakho asoze ulwe lamagciwane. So siyabakhuthaza abantu ukuthi labo bazikhangele nxa besiye emsebenzini laba besendlini bezikhangele.
Hayi kulungile i-profin English ebesikhuluma ngakho on the Zimbabwe Group Health Sada to deliver groceries to home and also to assist those who have succumbed to repatriate their projects, their home or Korea.
Yeah, we do have organization here that deal with groceries. When you go on Facebook, you see them, especially the Zimbabwe Women Group that are on Facebook. And when you go there, people sell like sweet potatoes, meat, mealy, whatever you want. Then you can pay money here, and then they deliver food to your families. So that's what most of the people are doing right now, especially when their families can't go to the shops. So that's what we do, pay here, and then people go and deliver the food there so that our family won't start starving. And, yeah, we have seen quite a few bodies going back home. And then there's less people now dying that are Zimbabweans. We've got less people that have been dying the recent months. So we've been okay with the corona. So we're just praying as we are reaching winter now. Like today, this morning was 6 degrees and it's really cold. So we really don't know what will happen. And then most of the people are not really comfortable with their kids going to school because, you know, like now kids will meet other kids with COVID. And then I had one lady was complaining that her kids went into a school where the teacher had COVID. So really, I think right now some of people are really not, they're not settled because of this whole thing. Other people are trying to take their kids and then teach them at home. But we have to see how things go. But yeah.
Okay. Yes, that was just a Germany there, you know, with what's going on with the COVID-19 cases arising in the region over
aiwa apo tanga tiri kunzwa chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari kuBritain vachitaura ivo pamusoro penyaya yezviri kuitika kunyika iyoyi panyaya yeCOVID-19 vachitaura ivo kuti madzimai muBritain umo vari mumagrupu atingati magrupu emadzimai vakasiyana siyana umo vanhu vanowanikwa vachitengeserana zvinhu zvakadai sembatata chimagrocery nezvimwe zvitumirwa kumusha vanga vari kutaura zvakare kuti magrupu imomo vanenge vachinzwawo zvakare nyaya dzekuti vanhu vanenge vawanikwa vachishaya vachida kudzorerwa kuZimbabwe zvinofambiswa sei saka ndiwo kutaura kwavanga vari kuita asi regai tiende tichidzokera zvakare kuna amai Lucy Ndongwe Chikowero
zvino tatumira zvinhu kanokwana kuita kaviri sezvindareva mwanasikana wangu anoita zvesports saka akakwanisa kuunganidza zvinhu zvekutambisa zvekutambisa nhabvu muvanasikana zvisanga zvichishandiswa mucommunity based programs dzekuchimanimani takakwanisa zvakare kupa zvikoro zvina zviviri kuchimanimani nezviviri kumhondoro kuti vakwanise kuwanika vachitangawo masoccer teams evanasikana kumareserva kuzvikoro zvekumaruwa pechipiri takashanda neimwe neimwe organization inowanisa vanasikana zvinhu zvakaita senhumbi dzomukati atingati masports bras something that we really don't think about kuti it's a necessity kuvanasikana kuti vakwanise kutamba with dignity saka organization iyoyo yakatipa masports bras atichakwanisa atitange tichizopa kwamurehwa muHarare zvakare nekuchimanimani
Totarisa zvakare makambotaura imi panyaya yezvimwe zviri kusangana nevasikana vechidiki zvii zvimwe zviri kusangana nevasikana vechidiki munzvimbo iyoyi yakadai sekuna vana kuna kwakaitika cyclone dai kuchimanimani uku panguva ino yeCOVID-19
so zvinhu zviri kuwanikwa zvichisangana nevana zvinosanganisira nzara zvimwe zvacho ndizvozvo zvekuti tikatarisa kumawestern countries vana vanga vachikwanisa kuita yatinoti online learning but kumaruwa vana vakatadza kubva pakavharwa zvikoro nanamachi nekuburikidza kwecovid-19 vana havasi kukwanisa kuwanikwa vachidzidza ndinoziva zvangu hurumende yakanga yaisa malessons ekuti vana munogona kuteerera pazvivhitivhiti pamaradios kuti vakwanise kunge vachiwana mamwe malessons but the disparity that's there the digital divide iripo ndeyekuti vana vacho havatorina maradio acho nekuti uku kune urombo hwakanyanyisa saka havazi vana vose vanga vachikwanisa kunge vachienda kunoteerera malessons saka vari behind kwozoita zvimwe zvinhu zvakaita zvekushandisa like germans for health zvimwe zvezvinhu zvakare zviri kusangana nevanasikana ivava inenyaya dzekujust havana sekunge vachisangana saka zvinhu zviri kushanda neorganization yedu tichiedza nepatinokwanisa seorganization yakatangwa nemwana mudiki ichiri kutokurawo and mamwe marequest acho anenge achitomukurirawo
pari zvino mungati muri kubatsira vanhu vakawanda sei nyanya vasikana nevechidiki
savanasikana we are reaching out to almost 250 vasikana asi takuvaita tichivapatsanura kwozoita vari kukwanisa kunge vachiendeswa kuchikoro pari zvino on full scholarship nemwana wangu from her own pocket anoendesa vasikana about 20 vaanotengera uniform mabhuku nekubhadharira school fees asi itori mariwo yaanenge achiti ayani ndanga ndichifanirwa kunge ndichizodaiso but amboita kuti aiwa ndinoda kuti vasikana ava vakurirane neni vawanawo mukana wekudzidza kuitira kuti vazokwanisa kuchinjawo ramangwana ravo neredunhu ravo
Maybe if you can just tell us in English, what are some of the challenges that you're seeing young women, especially in the area where you're working in Chimanimani, facing during this COVID-19 pandemic?
Yeah, the main issue the girls are facing is that of hunger. most of them are child-headed, and because as we all know, that parents or families just disappear, just were just washed off by cyclone Idai. So you find that we have a lot of girls who are now child-headed, looking after four families. So my organization has been able to be sourcing food for these young women, but it's not enough. And we look at issues of sanitary wear. They need sanitary wear. It's not something that you say I can opt out of. And the other issue that we have been facing as well is that of child marriages. Because there is now so much informal trading and people coming in to mine diamonds or even looking for to mine in areas like Chimanimani. So we have these vulnerable girls that do not have food at their homes. They become prime targets of Makorokoza who are coming into the areas, leaving so many unwanted pregnancies and some also child marriages. And we also have issues of online learning. I know the government has introduced the issue of learning via the radio, but the big girls do not have access to these radios and so forth. So it is actually leaving them behind. With the issue of the girls that are in school, my daughter, who's 15, through her own allowances, had picked up about 20 girls that she's sending to school right now, and she's been calling them on uniforms, books, and tuition for them to stay in school. The need is huge, but she has tried her level based on the resources that she has as a young person. So the issues of hunger, no access to online learning, the issues of child marriages, teen pregnancies, and so forth is really big in this area.
And where can people reach you if they would like to participate in your program?
Okay, we are on Facebook as MCC. So M for Mary, C for Tom, C for Charlie, Educate a Girl Inc., MCC Educate a Girl Inc. Or you can go on our website and you see whatever we are doing. And also there is a donate page that's there. So it's the organization is www.mcceducateagirlinc.org.
Mm-hmm. Thank you so much. We will get back to you because I know you said that your time is limited. So I think maybe you can just say your last words. Then we'll continue with Ms. Lamine, who's here, to just hear what some of the issues, you know, she's facing in her organization in the UK. Maybe just as a last word, what are some of the things that you need to be able to continue with this charity work you're doing in Chimanimani?
The greatest need that we have is we need sanitary wear for the young girls. And also, if there is a way of trying to help out with the food packages for the girls, I know it's not a sustainable way. We are trying to develop. We were fortunate enough to have a piece of land donated to us by the local coordinator, trying for them to do a chicken coop so that they can start having some income-generating projects, so that they can try to feed themselves. But basically, all this will be for the girls, and the girls will be running the project themselves.
Thank you so much. Mongo taura mazwenye kupetsira neshona kuti vanoda kukubatsirai vanga kuwanei kupi uye zvekuti zvii zvavamunenge muchida kuti mubatsirewo vamwe panguva ino yeCOVID-19.
Tinotenda. Currently, tine fundraising yatanga tichirana through our Facebook page yema food packages. Tikwanise kubatsira nherera idzi. Chimwe zvakare chatakakwanisa kunge tichiwana kuburikidza nebasa ratiri kuita munharaunda, takapuwa a piece of land ne the local community yekuti tikwanise kuvaka kana chimudhuri chekuti vana vaverengere vadzidzire. Pale ipapa apa takatifunga kuti tichakwanisa kuvakawo zvirugu zvehuku kuitira kuti vakwanise kunge vachizokwanisa kurera huku dzavo. So this will be project for the girls, by the girls, so they'll be running this project, so that at least we know it's not sustainable. kuti vakwanise kuti vambe tichivati ora tichipewo chikafu tichivana tichipewo chikafu tichivana but vakakwanisa kunge vachizongozvitengeserawo huku dzavo vanokwanisa kunge vachizozvitengesera vachikwanisa kunge vachizoramba vachizorerera vachienda mberi saka vanokwanisa kutibatsira vanotiwana pafacebook page pakanzi MCC Educate a Girl Inc kana kuenda padande mutande redu rinonzi www.mcceducateagirlinc.org.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda sezvino.
We were hearing there the last words from one of our guests because, as you know, all of us are working from home, so she took a little bit of her time to come onto the program to just explain some of the work that her organization is doing in Zimbabwe. And their target is mainly Chimanimani area where Cyclone Idai struck in recent years.
Yebo ke lapho besisizwa ke omunye umhlonishwa wethathe lapha unkosazi Chikore ade ke yena isitofela ke ngokuthi inhlanganiso yakhe yenzani ukuncedisa abantu lapha elizweni sizwile ukuthi babancedisa amantombazana nge-sanitary wear ukuthi begcike nxa besesikhathini yabancedisa amantombazana ama-sports bra ukuthi nxa bedlala phela bezizwe bekhululekile bengezwa ubuhlungu njalo bakhangela nokuthi bekhuthaze ukuthi abantwana bengandiswa bebancane kwama-child marriages ngoba abanye nxa bengasusi okufaneleyo esingathi beswela bagcina ke besendele ebantwini laba abatsheketshayo abemba igolide lokunye njalo uthi umntana akhe layena le minyaka ke indodakazi yakhe le minyaka nje elithumi lanhlanu iyamncedisa ke isebenzisa wakhe eyakhe imali abasevinsi abayinikwayo nje abeyigcina ukuthi laye ancedise laba bantu njalo kukanti babafundisa amantombazana lawo ukuthi lawo azinakekele ukuthi engatsho bebafundise-ke inhlelo ezingayenza ukuthi beqhubeke-ke bezinakekela yes we are going back to our other guest Judith Isabel Dlamini in the United States. What messages of hope do you usually show in your congregation in these times of COVID-19?
It's just to have hope at this moment and work together and not to give up, you know, because and put our trust in God. And that this also shall come to pass. And then just be really good Samaritans that, you know, we need to share. I think most of all that what Jesus said was to, even when you read the Bible, he talked more about the poor, reaching out to the poor. That we need to be our brother's keeper. We need to love our neighbors. If your neighbor has nothing, we need to share with it. And then, like, for instance, that's the thing that I always said as well, talking with some of Zimbabweans here, that back home, that's what we used to do. We used to go in, get sugar from your neighbors. Oh, what? Sikumbule kaya, what a kaya bantu. That's hamba, oma kelo ane, siyo kweli chugela. Oma kelo ane, begu nige, la mashamfu. Utila, nga se silapa, si bambisane, si. Oma kelo ane betu, nga bebe se Zimbabwe. Oma ama betu, nga sva tumeze, lugula la vos, bakutaze, utila, wove, nigu ma kelo ane, nga gulo muntu, abamazi, utila la bantu, abapeche, abamnige gula. Labo bemnike lathi lapha sibambisane sikhuthazane nxa omunye umuntu ephansi simkhuthaze ngoba akula muntu ohambe nguye yedwa but indima lingahlakula libaningi iphusha kuhle yikho ukuthi nxa lekhaya laphana abantu nxa umuntu esehlakula babe senza amalimi so kathesi sibhekane lesikhathi esinzima kodwa singahamba sisonke sizanqoba ngalesi sikhathi kungafanelanga ukuthi sikhangele ezinye izinto ezingelamsebenzi but sikhangele lezi zinto ezisakhayo ngithi ngalesi sikhathi amafamily omama labo baba besebenze ndawonye kwesinye isikhathi kuyabe kulama-challenges ukuthi belwe but besebenze ndawonye kwenzeka ukuthi labantwana laba aba-affectwa yi-corona bebe lethemba nxa bebona abazali labo benjani bethandana sithandane like never before. Sikhuthazeneni uze sinqobe lesis katesin zimaganga.
Yes, and since you are encouraging people to stay in harmony, are there any cases of domestic violence there in the United Kingdom, especially among Zimbabweans? Is it on the rise, normal, or lower now?
Oh yeah, domestic violence is a global thing. And then, like, for instance, I've seen that sometimes there's quite few women as well, not only men, but there's quite women as well that can be abusive towards their husband. But most of the majority women are the one that always coming in, fleeing the domestic abuse. Yeah, there's a lot of it here. So that's the reason sometimes we have to go and help maybe mom with five kids in a cold snowing with no blankets, nothing at all. When you go to those houses, sometimes you can't even sleep. We'll be crying. So, yeah, there's a lot of challenges, especially now when there's corona and families are always together in the same place. It's easy for them to start fighting. Because most of the time they're at work, they don't spend time with each other. But at this time of coronavirus, yeah, we've seen lots of domestic abuse rising as well.
Yes, yeah, so when you go to those villages, does the government, the social services offer much help? And do you counsel couples?
Yes, we do. Yes, we do. The government just offer them the building, the house for a lady to go in and stay. But then for us, we offer them practical thing. We offer them furniture. We offer them food. We offer them, yeah, support, counsel. We take them to church to come and find the family because we are a big family in the church. So, yeah, we come in and love them. Sometimes the only thing that you need when someone is going through is just to go out and have a good food. Food is most important thing. Take someone for out to eat and or just cook them, invite them to your home. You know, that's what the things that we do. We do encourage them.
Yes, that's interesting.
Uhlukuluzana kunenge ezindlini. Ikathesi kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini, ubabeya emsebenzini abantwana besikolo. Kathesi nxa bonke bekhona endlini, bengazange behlale bonke, bagcina sebedakene. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Isikhathi abanye abazali labo babe betshaya abantwana lokhuyana okunzima, kumbe ubaba setshaya umama, etshaya konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa yebanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla, ngokudla, langokubakhuthaza i-counseling.
Our guest is Ms. Lamine staying there, but of most interest, okay, let me mute this picture. Of most interest, of particular interest, she's saying parents, when it comes to domestic violence, parents are also seem to be beating their kids too much, and some women are also beating up men, you know, mm-hmm. any form of abuse during this COVID-19. Yes. Mm-hmm.
Yes, sir. I think it's the same issue that we heard being offered, being echoed by Amai Gungo, if you remember the pastor from Zimbabwe.
Oh, yes.
He was saying that because now the family is stuck together 24/7, it means now, you know, you have to relearn each other. So she said also in Zimbabwe, they are seeing that the number of increases of violence, be it domestic violence of men beating women or women beating men or parents beating their children, has risen, just like what Pastor Lamine is saying there. So kuneavo vakateerera parizvino tiri kunzwa Pastor Lamine vari kutaura ivo vachitaura kuti nyaya yekushungurudzwa, kushungurudzana mudzimba iri kuti wandei panguva ino yeCOVID-19. Vari kuti vari kunzwa ivo kunzvimbo yavari kugara kuBritain uko kuti kune vakadzi zvakare vari kurovawo varume koya varume varikushushawo varikumbunyikidza kodzero dzemadzimai uyezve vatingatira vabereki varikuwanikawo vachirova vana zvimwe zvinhu zvisingawanikwe zvichibvumidzwa kunzvimbo dzakadai seamerica iko kuno kwatiri nekubritain kwavari asi takanzwa mai Gunguo vachitaurawo zvakare munguva yapfuura vachitaura kuti izvi zvanga zviri kuitika muzimbabwe kuti uwandu hwevanhu hwavanga vari kuona vachiwanikwa vachishupana panguva ino yecovid-19 hwanga huri kuti wandei nekuti panguva inoi mhuri dzizhinji dziri kumanikidzwa kuti vange vari vese kubvira mangwanani kusvika kwaedza uyezve vachitaura ivo kuti nyaya yekuti vana baba vamwe navana amai havasi kuenda kumabasa uyezve mari iri kushomeka mudzimba ingange iri imwe yezvinhu zviri kuita kuti vanhu vawanikwe vachishungurudzana mudzimba asi tanzwa zvakare Pastor Dlamini apo vachitaura ivo kuti ivo pane vanhu vavanokwanisa kunge vachiwanikwa vachitaurawo navo panyaya yezviri kuitika mudzimba dzavo vari kuti sangano ravo rinowanikwa iro richitaurirana nevanhu richibatanidza mhuri vanowanikwawo zvakare vachikurudzira vanhu kuti panguva ino inguva yekuti ukaona mumwe wako asina chekudya mupe ukaona mumwe wako ane chiri kumurwadza teererawo kunzwa kuti zvii zviri kumunetsa vachitaura ivo kuti sangano ravo rinopa zvinhu zvakadai sechikafu nefenicha nezvimwe zvakadaro saka ndo zvatiri kuona panguva ino yecovid-19 kuti vemakereke kunzvimbo dzakadai sekuno kuamerica nekubritain vari kupindira uyezve vachibatsira veruzhinji nepavanokwanisa kuitira kuti zviendeke nekuti panguva ino zvizhinji zviri kutarisana nevanhu Esther.
I think she can also speak in Shona.
Tine tambudziko huru nenguva yecorona because ana baba bashiki havaende kubasa nana mai havaende kubasa saka iye zvino kuti vana kana achiroorana mukadzi anenge achienda kubasa mama vachienda baba vachienda kubasa vana vachienda kuchikoro saka vanenge vasingazivane nguva yecorona iyo iri kuita kuti vanhu vauye pamwe chete saka then because as vanongoita semastrangers and then nenyaya iyo yekuti kunenge kusina mari saka frustration iyoyo yokuti vanhu vanenge vakatsama ndiyo inototanga zvinhu zveviolence zvokuti sometimes zvimwe nguva baba ndivo vanorova mama nevanhu mamwe mazuva mai ndivo vanorova vapo because iye zvino vakadzi kuno kutinobvumira kurova mukadzi baba zvimwe sometimes zvinotosemesa cause pamwe vakadzi vanomurova murume obva womusungisa kuti ndiye andirova murume wosungu saka totova taura navo kuti vasaito zvakadero kana vane zvinhu zvinovanetsa tinogara navo kuti vataure because baba namai vakarwa zvinoafecta bana that's why zvimwe nguva tonoona bana vatozvisungirira because zvinotoafecta bana saka this is the time yecorona in trying to encourage mai nababa kuti vagare vagare nerugare kumba vasanetsane because baba vakashusha mai zvinonetsa vanhu zvinotoshusha vanhu baba vakura vachirova mai mwana acho achati kana akuroora mukadzi ake anenge achimurova because anongoona kuti ndizvo zvaita baba saka vamwe varume ivavo tinotovabatsira vanenge vachita ubatsiro because ivo vakatokura achiona baba vachirova mai vanofunga kuti kuita murume ndiko kurova mukadzi naivo vakadzi vamwe variko takaona mhama vachiti baba chimbwa saka vanongofunga kuti kuita mudzimai ndiko kuti baba chimbwa because but zvinoafecta vana because hazviunze rugare pane vanhu saka zvatinoti saka zvatinotoda kuti tibatsire vanhu kuti vafunge nguva zvokutanga zviya zviya vanga vachidanana for the first time kuti vagare nerugare
Aiwa, very interesting observation there yatiri kunzwa kubva kuna Pastor Dlamini vari kuti ivo zvakakosha vanhu kuti vadzokere kurudo rwuya rwavainge vanhu varikange varikufunga zvekuzvisungirira vanhu vakadai sevana panguva ino yeCOVID-19 panyaya yemhirizhonga inenge yaitika mudzimba vachitaura ivo kuti kana vana amai vachiita basa rekunyomba vana baba kana ana baba vachiita basa rekurova ana amai kana ana amai vachirova ana baba izvi zvinozokanganisa vana saka ndo zvimwe zvavari kutaura kuti nguva ino yeCOVID-19 apo mhuri dziri pamwe chete edzai kufunga panguva iyo makasangana muchiri mhandara nejaha rudo rwamaive narwo panguva iroro ridzoke zvakare kuitira kuti pasawanikwe pachiita matambudziko Star.
I wonder if that's easy enough to tell people go back to your days when you liked each other. If you can just
watch. I think you know what it's worth telling people because I think the pressures are a lot. And yes, we're going to see a lot of mental health issues coming out of this COVID-19. So I think in our next program, we must have a mental health expert to just tell us how do people cope?
Yes.
Like what you're saying. And the pastor is saying that, you know, people are pressured inside one room, the mother, the father, the children, you know, and there's no income for some people.
Now, maybe Ms. Ramin can put nice into this. Is it easy to just tell people to love each other and stop fighting when they do that? I mean, in other words, does your counseling session work?
Yeah, it's a process. There's nothing that come easy, but it's good when you tell people because what you do for them that time they just see their thoughts. When you tell them something, you break that pattern of thinking that there's no way, oh, this woman is the devil, or this man is the devil. That's just telling them, no, but this woman is not the devil. The situation is the corona. Just remember that a few months ago, just remember that this thing is not permanent, it's temporal. So just to try to break the way how they're thinking at that time. What even I tell them, what umama lo isita sami. No, what to tell them, let's stand us up.
Ngezinye indlela singathi ngingafika ngesiNdebele ukuthi singathi kuyasebenza yini ukuxwayisa abantu
ukuxwayisa abantu kuyasebenza imitshado eminingi iyachitheka kumbe abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo ukuxwayisa kuyasebenza ungaze umuntu engani kakulaleli but kusasuzacabanga ikuthi kathesi sesingosimayedwa akula muntu ongixwayisayo ngenza okusekhanda lami but omunye umuntu engabuye ethi hayi ngibone ngani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka lami ngizahamba ngikhanti kodwa ubeqinisiwe yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye umuntu
aiwa apho tiri kunzwa mufundisi mai Dlamini vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso yekuti vadzokere mukudanana kwavaiita vachiri mhandara nejaha vachitaura ivo kuti chinodiwa kuti vanhu vazive kuti korona chinhu chakauya munguva yapfuura uyezve chinhu chichapfuura saka kana vanhu vari kutarisana nezvinhinga mupinyi mumba rambai muchidzokera mukutarisa zvanga zviri kuitika korona iyi isati yauya pasi rose pari zvino vari kutaura ivo kuti vanhu vanombokanganwa kuti yatingati zviri kunetsa hakusi kuti kugarisana asi chiri kunetsa ikorona saka ukaona zvinhu zvaoma munguva ino yecorona vhairasi dzokera kumashure uchifunga iwe kuti chii chaizvo chaoma wodzokera mukuti aiwa ikorona chirwere ndochanetsa kwete kuti kugarisana nevamwe saka vari kutaura kuti zvakakosha kuti vanhu vawanikwewo vachitaura nevamwewo vane unyanzvi vakadai sevafundisi nevamwe panguva ino yecorona vhairasi kuti vawanikwe vachiyeuchidzwa kuti zvii zvakakosha muupenyu nekuti sekutaura kwavari kuita vari kuti uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vachibhinywa vachinetsana mudzimba huri kuti wandei Star.
Yebo ke ungasiyirayo lokugcina Nkosazana Dlamini ongalithiyela abantu nje umkhutshana umbuzo wodwa
ngiyalikhuthaza ukuthi liqhubeke lisiya phambili lonke lingamaqhawe ami ngokuba lapha wonke umuntu olalele uliqhawe ngakho umuntu ongenelisiye umuntu wonke uliqhawe kasihambeni kasibekezeleni sizanqoba
siyabonga that was our guest, Judith Isabel Dlamini, all the way from the United Kingdom, bringing us to the end of our show today. olivalelisayo ke sithi sihlanganeni njalo ngolesine oluzayo yimi ikuzithandekile mhlawu
ininzi nemarvelous mhlanganya uye nditi musare zvakanaka uye zve tokuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri pre-recorded saka zvimwe zvamuchaona mapama figures zvinogona kunge zvasanduka tichitenda zvakare amai Lucy Ndombo chikowero vanobva ivo muno muAmerica nemwana wavo Maka vari kubatsira vanasikana nemadzimai kuti mani mani thank you very much you have a blessed day